ine namo tinotadza tinonyepa zvinorwadza tinokurirwa tineruchiva kana kuri kuura takahura ndakasviba zvizhinji muhana zvinosvodesa ndikazvigaya chechi nesande ndotobaya panoshumirwa ndotoshumirawo tichitodavirawo haleluya mwari dini uya uya mwana wenyu uya mundipewo ziso pando uya tikagogodza masuo edenga samatenga mukadavira mongovhura maoko enyu tenzi ndikuda kumbundirwa musandira seini ndiri rigioni takawanda 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 ndiri rigioni takawanda ndiri rigioni takawanda takaenda takaenda ndikaenda gehena zvinobuda here akadanidzira jaya mufumi mvura donedzawo domwe hama dzangu dai madzitumira nume idzi paridzire ndikudawo nyasha dzenyu yo mercy mutsvene oh, musandira seini ndiri rigioni takawanda musandira seini ndiri rigioni takawanda sandira seini ndiri rigioni musandira seini ndiri rigioni takawanda
sandira seini
ndiri rigioni takawanda.